Musangano wekuparura chirongwa ichi kana kuti manifesto iyo inezita rekuti building an economy to support economic transformation kana kuti best wange uchifanira kuitwa kuNelson Mandela Hall muHarare Showgrounds. Asi vanhu vashomanana ndivo vakwanisa kuungana uye munyori mukuru webato iri vaNixon nyika dzino vaudza vatori venhau kuti vave kuzoparura chirongwa ichi pazuva richaziviswa nekuda kwekuti vanhu vatadza kuuya sezvo vabvundusirwa kana kurohwa.
Zvatoitika nhasi nezvati kuhwa zviri kubva kumativi mana enyika nekumativi mamwe enzvimbo dzatinogara dzemuno muHarare zviri kureva kuti vanguard yatumigwa kuzonetsa nekukanganisa nokukonzera bhonga mupopoto panyaya dzedu dzokuti isusu tinge tiri vatungamiriri vebato rokuzvitonga kuzere reMDCT.
Pasvika Studio 7 pange pachifanirwa kuitirwa musangano uyu pange paine vanhu vashoma uye mutungamiri webato iri Muzvare Thokozani Kupe nevamwe vatungamiri vebato iri havana kutombosvika panzvimbo iyi. Vanyika dzino vati bato ravo richaramba richiita mumwe musangano yekutsvaga rutsigiro mune mamwe matunhu. Munyori wechikamu chemadzimai mubato iri Muzvare Lenite Mudewe vati zvinhu hazvina kufamba zvakanaka muHarare nekuti ndimo mune muzinda weVanguard.
Vanguard is based and headquartered in Harare, not in Manicaland, not in Bulawayo. So that is why Vanguard yakwanisa kuchichidzira vanhu vemusangano wedu muHarare nekuti Vanguard iri based in Harare.
Asi vaDenford ngadzore munyori mubazi revechidiki muMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reHarare varamba zvataurwa navanyika dzino vachiti bato ravo rakabatikana nekuongorora kuti nhengo dzaro dzaenda here kunoongorora mazita adzo mugwariro wavhoti pamwe nekuti vasina kunyoresa kuvhota vaende kunonyoresa. Vaangadziore vaudza Studio 7 kuti Muzvare Kupe nevamwe vavo vanofanira kudzoka kumusha kuzoshanda nevamwe.
So whatever zvitaura Mike Kupe netimu yavo ndovatonge vava vanhu vashaya pokuguma vaiva vanhu vatsvaga vanhu makonzeno vakavashaya. Vanhu vaangoteri munhu, vanhu vaangoteri munhu asina pundutso, vanhu vaateri munhu asina vana zvaanovapa. So therefore ndiri kuti ini mayuti eHarare hakuna kana muyuti 1 achidzira Mike Kupe. Mayuti eHarare mayuti vari preoccupied nekuti nyika yeZimbabwe isununguke.
Muzvare Kupe navachamisa vakapokana kuti ndiani wotungamira bato iri zvichitevera kushaya kwevaive kutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai mukutanga kwegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.